manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikunguru 25/2024 makaterera ku studio 7 nepenyuro nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi Gurukota rezvemari muzvina fundo Mutuli Ncube vaparura urongwa hwepakati pegore hwekushanda kwebudget ravo kana kuti midterm budget review Nyanzvi dzozeya bhirire kuwandudza mutemo wezvekushanduka kwemamiriro ekunze Ii ndiyo mimwe musoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vaparura urongwa hwepakati pegore hwekupenengura bhajeti renyika nhasi. Vati vanotarisira kuti pane zvavakambotaura zvavakambotura muna mbudzi hurumende ichasara iine chikwereti chechikamu chinodarika chimwe chete kubva muzana kana kuti 1.3% vachiyambirawo kuti nekuda kwenzara iriko zvinhu zvinogona kuenda kumawere asi vativo kuparurwa kwakaita mari itsva yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG mumwedzi wakubvumbi wegore rino kwadzikamisa upfumi wenyika Tobias Mudzingwa anotipanya inotevera.
Vachiparura urongwa hwavo mudare reparamende kuMount Abden pedyo neHarare nhasi, vaNcube vati vane tarisiro yekuti upfumi huchaderera zvishoma nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura.
Tiri kutarisira kuti upfumi hwedu huchadzikira nechikamu chimwe chete nezviga zvitatu kubva muzana 1.3% gore parinopera. Mumari yemuno tiri kutarisira kuti tichawana mari yekushandisa inogona kusvika mabhiriyoni makumi mapfumbamwe nemana 93.2 billion SIG asi ichada kushandiswa nehurumende inogona kusvika mabhiriyoni makumi mapfumbamwe nemanomwe 96.8 billion SIG.
Vatiwo vari kutarisira kuti bazi rezvekurima richaderera nezvikamu zvinodarika makumi maviri nechimwe kubva muzana kana kuti 21.2% kwete zvikamu zvinodarika zvina nezvika zvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 4.9% sezvavaitarisira muna mbudzi gore rapera pavakaparura bhajeti ravo. Vachitauravo neStudio 7 panze pedare reparamende muzvinafundo Ncube vanofara nemamiriro akaita upfumi hwenyika zvichikonzerwa nemari yeZIG.
Tati isusu ma taxis ari kubhadhara nemakambani ngavabhadhalea at least half in ZIG. So ZIG yotenderera nditi kana munhu achida maservices from government futi ngavabhadhare futi ndeZIG.
VaNcube vavimbisawo kutora matanho ekusimbisa mari yeZIG vachiti makambani emuno achange ava kubhadhara mari zvikamu makumi mashanu kubva muzana 50% yemitero yavo nemaZIG kana kudarika uko veruzhinji vachange vave kukwanisa kubhadhara zvizhinji zvavangada kubva kuhurumende nemari yemunyika asi anomirira vemapato anopikisa mudare reNational Assembly uye vari nhengo yechimwe chikwata cheCCC amai Linette Karenyikore vati havaoni chakanaka chataurwa navaNcube chichabatsira veruzhinji
Ngoma ndiyo yekutambura kwevana vemuZimbabwe. Element yekushandisa futi US dollar ingoripo. Vaidai vangotaura kuti muZimbabwe muno mari yakungoshanda iZIG. Zvoreva kuti vari kutogamuchira zvekuti US dollar ichine huremu.
Vaimbo vegurukota rezvemari munguva yehurumende yemubatanidzwa vatenda ibiti vatiwo
kutaura kuno kwandukuta nemi rate zvezvizvi kumhanya rato kuma 25. Munhu ari kubata vanhu kumeso munhu akoniwa munhu atadza taanga chifanira kungoita kutaura kuti varume nemadzimai ndazvitadza indava kumbodzokera kusitanei kwandanga tiri dai masagova mumwe kana chivhayo ambopinda pano panyanga
asi vanotungamira komiti yezvemari mudare reNational Assembly uye vari nhengo yeZANUPF vaClemence Chiduwa vati matanho ataurwa namuzvinafundo Ncube ekusimbisa mari yeZIG anoyemurika
Pazigi iri Reserve Bank pane zvakataura yokuti zigi redu rirambe richishanda pakutenga, zigi redu rirambe richishanda panyaya yekuti tive nevalue. Asi panga changa chasara ndechekuti ngatitive ine yatinoti complementary measures ndo auya.
Mutevedzeri wemunyori mukuru musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vakuda kwashe munengiwa vati vanqube vasiya mushandi ari pamene.
Ne vashandi vazhinji vari kuora zigi. Ende zigi iroro radona. So kana minister vachiti zigi rikuramba rakasimba, rinoramba rakasimba kwavari nekuti ndivo vanokwanisa kunotora maUS dollar kureserve bank.
Sachigaro wesangano remubatanidzwa wana muzvina bhizimusi reCEO Africa Round Table vaOswald Bina vaudzawo Studio 7 kuti kusimbisa zigi kwakanaka asi mari yacho haisi kubatika.
Vanhu vemuZimbabwe vanotenga vanofanira kunge vachinge vaine mari iyo yomuhomwe. Ndoo zvinotanga kuti vanhu vanzwisise vagutsikana kuti izvo mari yedu yapo inoshanda.
Vanqube vatiwo mamwe mabasa akaita sekugadzira zvidhina nekuchera zviborani achasiyirwa zvizvarwa zveZimbabwe. Mabasa aya ange ave kuitwa nezvizvarwa zvekuChina kunyanya. Muzvinafundo Nqube vatiwo Zimbabwe inechikwereti munyika nekunze chinosvika mabhiriyoni mazana maviri ane makumi mapfumbamwe kana kuti 287.2 billion zig. Zimbabwe iri kutatarika kubhadhara chikwereti chayo zvopa kuti vakawanda vakaita seIMF nevamwe vanokweretesa mari varambe kuipa mari. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Dzimwe nyanzvi dzaungana nhasi muBulawayo pamusangano wekuzeya mutemo mutsva uri kuumbwa unotarisirwa kubata nyaya dzine chekuita nekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti Climate Change Management Bill. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 parutivi rwemusangano uyu muBulawayo nhasi, mukuru anoona nezvekushanduka kwemamiriro ekunze mubazi rezvekushanduka kwekunze nezviwanikwa zvesango vaWashington Jakarta vati Zimbabwe isati yave nemutemo unobata kushanduka kwemamiriro ekunze. VaJakarta vati kushanduka kwemamiriro ekunze idambudziko riri kuramba richikura richishungurudza pasi rose. Vatiwo zvakakosha kuti Zimbabwe ive nemutemo unobata nyaya dzekushanduka kwemamiriro ekunze kuitira kuti izadzikise zvainotarisirwa kuita paurongwa United Nations Framework on Climate Change. VaJakarta vati kusave nemutemo wakaita seuyu kunogona kukonzeresa kuti nyika irasikirwe munyaya dzeupfumi sezvo nyika dzakadai semubatanidzwa weEuropean Union dzave nemutemo yakajeka inosanganisira iyo inoisa mitero yakakura pazvinhu zvinogadzirwa nedzimwe nyika kusingakosheswi nzira dzinoderedza kushanduka kwekunze.
Hatizivi zvinokwanisa kuitika. Zvinhu zvinobva kunyika ino zvinokwanisa kurambwa kune dzimwe nyika zvichinzi zvinhu izvi muri kuzvigadzira nemweya wakaipa.
Mukuru wesangano reZimbabwe Environmental Lawyers Association vamutuso Liwayo vati South Africa yave nemutemo weClimate Change Management. Vakatiwo mutemo uri kuumbwa muZimbabwe unobatsirawo nyika kuti iwane mari pasi pezvirongwa zvakasiyana-siyana zvinoitwa pasi peUnited Nations zvekurwisa kushanduka kwemamiriro ekunze.
Zvinokwanisa kuita kuti Zimbabwe iwanewo kudyidzana nedzimwe nyika, iwanewo kana mari inokwanisa kunge ichiwanikwa nekuti mune mainvestments anenge achikwanisa kuitwawo munyaya dzeclimate changes, dzingave nyaya dze energy transition, dzingave nyaya dze water management, dzingave nyaya dze forest conservation and so forth. Saka mari dze climate change funding zvokwasa kuzobuda pakuti tineta tane mutemo wakadaro.
VaJiwayo vati hwaro hwemutemo uri kuumbwa hwakanaka asi vati zvakakosha kuti mutemo uyu ubudise pachena nyaya yekuti mapoka evanhu vakasiyana-siyana kusanganisira vakaremara vangabatsirika sei pasi pemutemo uyu. Izvi zvatsigirwa naTsepang Nare, mumwe wevechidiki anorwira kodzero dzevakaremara.
Hapana tatiri kuona inonzi inclusion yevanhu vakaremara. Tichinyanyotarisa nyaya dzine chekuita neutano.
Zvinafundo Granius Mavhondo, vanove chipangamazano mune zveutano paNational University of Science and Technology, vati chimwe chezvakanyanya kukosha muupenyu utano hwevanhu. Vakatiwo zvakakosha kuti mutemo uri kugadzirwa uyu uburise pachena kuti kushanduka kwemamiriro ekunze kuri kuvhiringidza utano hwevanhu uyewo ujekese zvingaitwa kubatsira kugadzirisa izvi.
Kwaita climate change impact, pane nyaya dzepfungwa dzokuti munhu anenge anenga wigwa ne drought anenga achifanira kuti awane support mupfungwa dzake first pasati paitwa chimwe chinhu nokuti munhu akagara abatwa mupfungwa dzake kuti handikwanisi kuita izvi mangwana chiro pakavuya chinhu chinenge chiri nyore sei hakwanisi kuti afambe achienda mberi
saka mumwe wechidiki vange vari pamusangano uyu Msindazwe Ndlovu uyo ane kambani inogadzira zvinhu zvakasiyana siyana kubva kune zvinhu zvinenge zvaraswa audza Studio 7 kuti anotarisira kuti mutemo uyu ukurudzire kusimudzirwa kwevechidiki vane mabhizimisi anobatsira kurwisa kushanduka kwekunze
Zvinhu zvatinoshuvira isu senge mayouth maentrepreneurs kuti bili rinokurudzira vanhu neindustry maindustry vanhu iwe neni kuti tichinje nzira yatinotarisa nayo zveclimate change
Tinotenda kudzanai mutori wenhau atumira nyaya iyi. Musangano mukuru weInternational AIDS Conference uri kuitirwa kuMunich, Germany uri kupindwa nevanhu vanodarika zviuru gumi nemasere uri kutarisirwa kupetwa mangwana izvi zviri kuuyawo panguva iyo kambani yeGilead iri kuti jekiseni rayo rekudzivirira kupararira kwechirwere cheHIV rinobayiwa kaviri pagore riri kushanda zvakanaka zvikuru kumadzimai Sangano reJoint United Nations Program on HIV and AIDS rakazivisawo nezuro kuti vanhu mamirioni makumi mana kana kuti 40 million vairarama nechirwere cheHIV gore rapera pavanhu ava mamirioni mapfumbamwe kana kuti 9 million vakange vasiri kunwa mushonga mukuzeya nezvenyaya yemusangano mukuru uyu Ivanza Zininga weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinodzidza pachikoro chepamusoro cheGlobal Labour University muGermany muzvare Mo Blessing Nyambara.
Tinonoka kucha zvikuru nokuti musangano uyu wakaunganidza pamwe chete vatungamiriri vashandi vezveutano vanorwira kodzero dzevanhu uye vanhu vacho vanorarama neutachiona hweHIV and AIDS vachikurudzirana kubatana kutsvaga waro. Wenaurirano nekupanana mazano anobatsira nemaitiro ekurwisa chirwere ichi cheHIV and AIDS.
Zvii zvikuru zvamunganongedzera zvinobatsirawo nyika yeZimbabwe pamusangano uyu.
Zimbabwe inogona kudzidza maitiro akanaka edzimwe nyika mukurapwa nekuchengetedzwa kweavo vane utachiona hweHIV and AIDS. Kupinda musangano uyu kunopa nhumwa dzemuZimbabwe mukana kuti dzitaurirane nenyanzvi dzepasi rose kusimudzira zvirongwa zvavo zvemunyika yedu yeZimbabwe maererano nechirwere ichi.
Tichitarisawo zviri kukurukurwa pamusangano uyu mungachitiwo kudini tichitarisa kwabva vanhu nedenda iri kusvika parave nhasi
tichitarisa nhaurwa dziri kuitwa takatarisa kubva pamazuva akatanga denda iri tinoona kuti pane kufambira mberi kukuru kwakaitwa mukurapwa kwedenda iri vachishandisa maART mishonga iyi inonyatsotsvanyirira utachiona ichibatsira vanorarama neHIV kurarama upenyu hurefu uye une utano.
Kurudziro yenyu yoti kudini kune veruzhinji?
Mashoko angu kuruzhinji ndinoti dzidzai pachenyu maererano nechirwere ichi kuti chinotapurirwa sei nzira dzekudzivira nadzo uye marapirwo angasarudzwa pakuva nechirwere ichi. Ivaiwo neruzivo rwakakwana kuziva nezveHIV kunogona kukubatsirai kubvisa ngano maererano nechirwere ichi zvichiita kuti vanhu mukwanise kuita sarudzo dzine ruzivo nezveutano hwenyu pakuita maponde.
Chizvarwa cheZimbabwe chinodzidza pachikoro chepamusoro cheGlobal Labour University muGermany muzvare Mo Blessing Nyambara vari parunare kuMunich, Germany kwakare naIvan Zininga weStudio 7. Makaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nhasi vataura kunyika yavo nezvedanho ravo rekuregedza kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muna mbudzi gore rino vakamiririra bato remaDemocrats. Vatura mashoko aya vari muhofisi yemutungamiri wenyika yeOval Office kumuzinda weWhite House muWashington DC. Va Biden vati pane nguva nenzvimbo yekuti pauye mazwi matsva, mazwi evechidiki vakaenderera mberi vachiti zvakanaka kuti utambidze mwenje kune mumwe. Va Biden vakatozivisa kuti varikurudzira kuti mutedzeri wavo amai Kamala Harris vamirire bato iri musarudzo. Asi amai Harris vanofanira kusarudzwa zviri pamutemo kumusangano mukuru weDemocratic National Convention uchaitirwa kuChicago mwedzi unouya. Vachitaura nezvaamai Harris, ava Biden vati munhu anga achivatsigira zvakasimba, vakaenderera mberi vachiti vane rusivo rwakadzama uye munhu asingazungunutswe zviri nyore. VaBiden vati vanokoshesa zvikuru hofisi yavo asi vakati vanoda nyika yeAmerica zvakanyanya. VaBiden vatiwo vachashanda kuvandudza dare repamusorosoro reSupreme Court uye kutsvaga mushonga wekurapa chirwere chegomarara. Apo vaBiden vanga vachitaura, vaTrump vange vachita musangano wekutsvaga rutsigiro kuNorth Carolina. VaTrump vati vaBiden vakabuda mudariro nekuti vakoniwa. Vatiwo ari kuvatsiva amai Kamala Harris haasi munhu wekuti angamisidzane naye nekuti avagone basa. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuKenya nhasi aridza pfuti mudenga akakanda utsi hunokatyidza mumugwagwa uye kusunga vanhu vange vachiratidzira muguta guru reNairobi. Kunyangwe hurumende yakati haichavandudze mitero zvainzi zvaizoomesera veruzhinji, vanhu munyika iyi vari kuenderera mberi vachiratidzira. Apo musangano weSadaka uri kuitirwa muZimbabwe mwedzi unouya uri kuswedera, hurumende iri kupomerwa mhosva yekuwedzerawo kutyora kodzero dzevanhu kuburikidza nekurambidza misangano, kurova pamwe nekusunga vemasangano akazvimirira oga vemapato anopikisa nevadzidzi. Nezvo mapurisa akaparadza musangano wesangano revadzidzi reZinasu waiitirwa muHarare pamwe nekusunga vamwe vadzidzi. Nemuvhuro uno, gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vakange vayambira vana veZimbabwe kuti vasaite zvemusarinya vachida kukanganisa musangano weSADC uyu kana kusvibisa zita renyika. Vakatiwo vachabatwa vari kune rimwe divi remutemo vacharangwa zvakaomarara. Ukuo nhengo dzebato rinopikisa dzeTRIPC makumi manomwe nesere dzichiri muusungwa kubva mwedzi wapera. Ko, mutemo unoti kudii panyaya dzekuratidzira? Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nhengo yeboka revechidiki reZANUPF vaSnowball Tongogara uye nhengo yeboka revechidiki reTRIPC vaSteven Chuma. Atanga nekubvunza vaChuma kuti vanoti kudii nezviri kuramba zvichiitika munyika izvi.
Tatingangotaura tiri kuonekwa nemunhu wose kusanganisira vari kuZANUPF. Ndechekuti aita baba vane manyemwe, baba mandivonepe. Nekuti vakava kuti aiwa kune vari kushanya munyika mavo, voda kupedza dzinza rose vachiuraya, voda kupedza dzinza rose vachiri kumhauroyo. Asi kushanya tinoziva kuti tsika yedu yechivanhu, nyaya dzekushanyirana dzagara dziriko. Nyaya yeSADC, SADC yagara iriko kubva kare nakare, ende nyaya yechairmanship yeSADC haisiri wani, yagara inongochinzaniwana panyika dzemusouthern Africa dziri part of SADC. So zvinotishamisa nawo kuti aiwa hurumende yamunangabva yakuzodza mafuta enguruve kuvana veZimbabwe, nguruve yavasina kudya, vachivapomedzera mhosva yekutanga kuita mademonstrations. Asinoziva kunyange vakada kuita mademonstrations zviri pasi nemurawo wenyika yeZimbabwe. Asi so far gopo sena kuna vambotaura nyaya dzemademonstrations. Asi kuti hurumende inoziva kuti vasika zvakanaka munyika, saka naizvozvo vanotya kuti zvakashata zvavari kuita zvingaexposiwa.
Munoti vatongogara kuchema kuri kunzi kuri kuitwa nevana veZimbabwe uye kusungwa kuri kuitwa vanhu pamberi pemusangano.
Security forces, they are very alert kuti kune vanhu vari kuedza kuda kukanganisa musangano vachiri kuita muZimbabwe weSADC. Vakakangana navachimba vachishaya kuungwana vachifurirana kuti tinoda kuprotesta, tinoda kuvharisa Zimbabwe, tinoda kupusa midziyo nguva yeSADC sezviri kuti muKenya asi ya wa security zivere ya we zese zinukubo wangawani ni wati ziwa zawa mchwela kuti awa wanesungwa zinukubo kuti security nge ya ita peak information ya kuti walikubo wangazisina kura mwazikubo wangazisina kuna kwa polisa ingo sike chungo sungwa wani walikuzitisa za uma niki za awa asinei nukubo wangazani nishonga kwa 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 polisi kwa 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 isu because we want peace, we want the order before and after that summit.
Vachuma, tirikuona kuti vari kusungwa ava panzvimbo yekuti vanga vachipiwa mukana wekuti vapinde mumadare vachitongwa kana kupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso vari kuramba vari muusungwa munoti
tataura kuti ihurumende inozviziva kuti haina kusarudzwa nevanhu asi kuti hurumende yozvati yakabirira sarudzo saka ndosaka muchiona kuti vari kutya vagari vari kutya macitizens hapana yatingati pachirungu social contract kana kuti pachivanhu tisingawirirane nekuti aiwa imitisaka kusarudzwai nekuti kana vakasarudzwa nevanhu hapana mhaka yekuhlavanhu hapana mhaka yekudzinduka vanhu hapana mhaka yekuwana yatingati false intelligence yavari kutaura kuti aiwa mapurisa anenge azviona vanhu vanogara vachitya zvizvarwa zvezimbabwe saka tinozviziva kuti havasi vakabvuma kushandisa mutemo unobvumira kuti umwe neumwe muzimbabwe anofanira kunge ane kodzero yekuti apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso izvo zvinokotaridza pachena kuti aiwa mamajors court ari captured
regai tiende kuna vatongogara vatongogara munoti
kuti munhu ukapara mhosva unoendaunobva kuo ipapo ipapo umbeemutemo weiiati mhanopiwa chibatiso asi izvi zvinenge zvaongororwa nedare voona kuti vakakodzera here kupiwa bel saka hazvinore kuti munhu ukangopara mhosva unonge svika kumatare uchingoti ndipei bel ndipei bel tare pane zvazinotarisa kuti munhu anokodzera here kana kuti haakodzera here kuti apiwe chibatiso saka izvozvi zviri mutemo wenyika izvozvo
Vachuma, tiri kuona kuti vezano PF vari kubvumidzwa kuungana vachiita misangano asi vanopikisa kungoungana vari kubva vasungwa munoti
munyika munomu patova nemutemo dho usina kutsanangurwa dho usina kunyorwa asi patova nemutemo uri kushandiswa nezanupf kuti aiwa kune mutemo weopposition kune mutemo wevatsigiri vezanupf kwoita mutemo wejekerere saka naizvozvo tinoziva kuti aiwa vanhu vezanupf ndovo vava kubvumira kuti vakada kuungana zvakatova nenyayaeemo yatingoziva tose kuti aiwa bumbiro remutemo riri kuti aiwa munhu akaita bate matemo maviri akwana anoreva kuti vamunangagwa chimuiri aiwe yakwana asi vanhu vezanupf vari kubvumirwa kuti aiwa itai mademonstration ichisigira zvinhu zviri unconstitutional saka ndianiko achakwanisa kuinfosa mutemo kana vati vanofanira kuinfosa mutemo variwo vari kutyora mutemo
vatongogara vezanupf vari kunzi vari kubvumirwa kuungana asi vanopikisa vari kusungwa
vezanupf vanorespekta mutemo wenyika vanoenda kuna vapuraya kupolisi vopiwa mvumo yekuti vaite musangano wavo veopozisheni havata izvozvo saka kana usina kutedzera mutemo unongosungwa saka veopozisheni vanokurudzirwa kuti ngavaende vanoapply kupolisi kuti vada kuita mamitings avo zvematongo enyika
vachuma hanzi vezanupf vanokumbira kumapurisa mvumo imi vanopikisa munongoungana
uyu mukomana ndosaka atendava kumhanya anoziva kuti vari kutaura manyepo
avo vanga vari nhengo yeboka revechidiki rebato Resistance Coalition for Change vaStephen Chuma manzwawo zvakare kubva kunhengo yeboka revechidiki rezanupf vaSnobo Tongogara vaviri ava vanga vari muHarare buhurukuru yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7 muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica nhasi tiri kutarisa nyaya yesarudzo yemutungamiri wenyika musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vebato remaRepublicans vatarisana nemunhu mutsva wekukwikwidzana naye sezvo vaJoe Biden vebato remaDemocrats vakazivisa kuti havachakwikwidze mutori wenhau weVOA Scott Stearns anotipa nyaya inotevera yamunoverengerwa naIvan Zininga weVOA Studio 7
vebato remaRepublicans kuWisconsin kwavakaita musangano wekusarudza achavatungamira musarudzo yemutungamiri wenyika kana kuti Republican Convention vakange vatoziva kuti zvinhu zvainge zvisina kumira zvakanaka kumutungamiri wenyika vaJoe Biden avo vakange vokurudzirwa nevakawanda kubuda mudariro vachinzi vakwegura saka pavakazivisa kuti havachakwikwidzi vamwe vange vakatozvitarisira nekugadzirira vakabva vatotanga kuvashora mumashoko ekukurudzira vanhu kuti vavhotere vaTrump
If you ever wondered how Joe Biden could get the border so screwed up, remember, he had help.
Ukange uchinetseka kuti seva Joe Biden vakatadza kugadzirisa dambudziko rekunopinda nevanhu kumaboda. Ziva kuti amai Harris vaishanda navo.
Kuzvishambadzira uku munongedzo wechamupidigori choitwa nemarepublicans kubva kuna vaBiden kuenda kuna amai Harris kuda kuvazora madhaka panyaya yekupinda muAmerica zvisiri pamutemo kuri kuitwa nevanhu vakawanda. Asi mukutanga kutsvaga rutsigiro semunhu achamirira bato remadhemocrats kunyange vasati vasarudzwa nebato iri zviri pamutemo, amai Harris vakatorodza makano kupindura kushorwa kwavari kuitwa uku vachiyeuchidza vavhoti basa vakabata vari muchuchisi uye gweta guru redunhu reCalifornia.
State of California, and I was a courtroom prosecutor before them. And in those roles, I took on perpetrators of all kinds. Predators who abused women.
Ndave nenguva yakareba zvikuru ndichishanda kugadzirisa dambudziko iri. Muno asina hanya nekupinda kwevanhu muAmerica zvisiri pamutemo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika paBrookings Institution vaDaryl West vanoti amai Harris vari kupinda musarudzo yange yakatungamirwa kare navaTrump.
She'll be very competitive in those crucial Midwestern states, Pennsylvania, Michigan, and Wisconsin. And I think she also will put some of those other swing states that have been
Ndinoona vachikwikwidza zvakasimba matunhu akaita sePennsylvania, Michigan, neWisconsin.
Kupinda kwemunhu mutsva mudariro achikwikwidzana navo kunoreva kuti vanenge vomutsvagira zita rokumunyomba.
I call her laughing Kamala. You ever watch her laugh? She's crazy. You know, you can tell a lot by a laugh. No, she's crazy. She's nuts.
Ndinomuti Kamala wekungoseka zvisina maturo. Makambomuona achiseka? Anoita seasina kukwana.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Mina Bose anodzidzisa paHofstra University anoti maRepublicans ari kufunga kuti anokunda chero munhu asarudzwa kumiririra maDemocrats. Vati
clearly former President Trump and his campaign staff thought that President Biden was a beatable candidate. They seem to have the same views of Vice President Harris.
Zviri pachena kuti vaTrump nechikwata chavo vaifunga kuti zviri nyore kukunda mutungamiri wenyika vaJoe Biden. Vane muonero mumwe chete pamutevedzeri wavo amai Harris.
Asi kubuda mudariro kwavaBiden kwave kureva kuti maRepublicans ave kufanira kuchinja kutsvaga rutsigiro kwavange vachiita.
Surgically have to recast the whole thrust of their campaign, was which was saying Joe Biden was too old, he couldn't do the job, his family was corrupt, all that disappears now. But I'm sure they will quickly go on the attack. They will note that she came out of the state of California, which is more liberal than the rest of the country.
Asi ndinoziva kuti vari kurodzera amai Harris mapfumo. Vachataura kuti vanobva kuCalifornia, uko kunongobvumidzwa kuitwa zvose zvose.
Mutevedzeri wavaTrump vaDJ Vance ndivo vari kutungamira urongwa hwekushora amai Harris navaBiden, vachiti zvirongwa zvavo zvakakundikana.
Our country has been saddled for 3.5 years with a president who cannot do the job, and that is all because Kamala Harris.
Nyika yedu yakaremedzwa kwemakore matatu nemwedzi mitanhatu nemutungamiri wenyika asingakwanise kuita basa rake, uye zvose izvi zviri kukonzerwa naamai Kamala Harris nebato ravo remaDemocrats vaitinyepera kuti vaBiden vanokwanisa kutungamira.
Amai Harris vanoti vavhoti vane mukano wekusarudza pakati pemuono wavo newavaTrump pane remangwana renyika.
Do we want to live in a country of freedom, compassion, and rule of law? Or a country of chaos, fear, and hate?
Tinoda here kugara munyika ine rusununguko, tsitsi nengoni, uye inotevedzera mitemo, kana kuti munyika isina kugadzikana, ine kutya neruvengo. Zvakanakira nguva ino ndezvekuti tine simba rekupindura mivunzo iyi. Simba iri riri muvanhu.
Ongororo dzakaitwa kubva vaBiden zvavabuda mudariro dzinoratidza kuti amai Harris vari kuvhara mukaha mukuru wange uri pakati pavo navaTrump panyaya yekuti ndiani ane rutsigiro rwakakura. Nyaya iyi yatumirwa naScott Stearns, VOA News, maiverengerwa neni Evans Azininga, VOA Studio 7.
Aiwa, tino tenda Evans vateriri musakanganwe chirongwa cheLife Talk apa tiri kupenengura zvanga zvichitaurwa navamutuli Ncube nezvekufamba kwebudget renyika. Ini ndini Blessing Zulu ndokusiyamira Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla 25 kuNtulikazi 2024 ngokhiphi stove. Endabeni zethu namhlanje
makampani xa ebhadele i-tax ngabhadele this half the tax in zig abantu nxa bedinga ama-services kurhulumente kababhadele njalo futhi ngabaziki nxa bebhadala ama-presenti presumptive taxes kababhadele futhi ngamaziki.
Umphathintambo karhulumente obona ngezemali umnumzana Ntuli Ncube uthi kumele wonke amankampani ezimbabwe kanye nengatsha zikarhulumente asebenzise izimbabwe gold kumbe izig. Ziyathuthuka ezinye izikolo ematoreni south ongela abantwana abapasayo. Kutshoni na ukuphuma kukamongameli Joseph Biden weMelika kukhetho olukhulu oluzayo? Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo karhulumente obona ngezezimali umnumzana Mthuli Ncube uthi sokumele imithelo eminengi kanye lokwenzelwa uZulu nguhulumende kubhatalwe iZimbabwe gold kumbe izig ukwenzela ukuba imali le ithakazelelwe njalo isetshenziswe elizweni lonke. Uphinde wathi kuza kwesulwa imithelo yentengo yembuzi lokunye uze kube labantu abaningi abathengisa izifuyo ngemali elesisindo ngesikhathi ilizwe libhekane lendlala enkulu lonyaka. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ncube okhulume lokhu edayele eParliament eHarare namuhla ngesikhathi sethula umbiko wakhe oqhakathekileyo wokuhlolisisa ezomnotho owe-Midterm Policy Review Statement uthe eleZimbabwe lingeke lathuthuka ngemfanelo uma kungasetshenziswa ngemfanelo izig.
Amakhampani xa ebhadala i-tax ngabhadele this half the tax in zig abantu nxa bedinga ama-services kurhulumente kababhadale njalo futhi ngabaziki nxa bebhadala ama-presenti presumptive taxes kababhadale futhi ngamaziki. Sikufakulela ukuthi khona kupromote kukhulise kusetshenziswa kwemali yethu.
Ukubeke sobala ukuthi kumele kuguqulwe imithetho efana lowe-presumptive kanye le-corporate taxes ukwenzela ukuba kuthuthukise umnotho welizwe ukuze ugxile emalini yeziki. Uthe kule mthetho eminingi okumele iguqulwe ukwenzela ukuba izifiso zikahulumende zifezeke. Lokhu kugoqela ukubumba umthetho we-customs duty ozalawula ukuthwalwa kwamafutha epetulo, igwayi elihotshwa kusetshenziswa imitshina lokunye. Uncube uphinde wathi kuzamele kususwe umthelo we-value added tax kuntengo yembuzi, izimvu, inkukhu lewochi.
I propose to exempt live cattle, pigs, goats, sheep and bovine semen from VAT. Furthermore, I propose to exempt poultry meat and carpenter from VAT.
Ngaphandle kwalokho uthe kumele kulungiswe imithetho ezavimba ubukhohlakalo eZimbabwe. Ube uqhubekele phambili esithi kunokuphumelela okukhulu elizweni okubangelwa indlela zokuqiniswa umnotho ezabekwa nguhulumende.
Umnotho wethu uyakhula sibili ngoba nganzelela ongodosi wehlisile i-GDP growth ayifaka ku-2%. Like 2% asonto encane kuyasetshenzwa ngoba ngendlela lesilayo ukuthi sibe ne-2% growth akusetshenziwe. So sibona ngayi ukuthi umnotho wethu uyathuthuka nanti sikhona lapha ku-parliament kangela imigwaqo eyakiwayo ukuhluhlaza lapha angiyane yiwithi la uyazibonela.
Uthe ukhanya kule nguquko kwezintengo yempahla etshiyeneyo noba ilizwe lidonsa nzima ekutholeni imali yokuqhuba inhlelo ezitshiyeneyo. Uthe kufunakala ama-billion posts ayisithupha 5.6 billion zik ukuze kubhadalwe inhlelo zikahulumende. Kusanjalo ukubeke sobala ukuba umnotho welizwe ukhangelele ukuthi lonyaka uzathuthuka kancane kulanyaka enye ngesilinganiso sokubili ekhulwini 2%. Uthe kulamanye amabhizimusi agoqela ukwenjiwa kwemgodi ezokuthwala kwempahla lokunye okumele kufakwe kumthetho we-Indigenization and Economic Empowerment Act. Uncuke uthe lokhu kuza kwenza abadabuka eZimbabwe bengene ngobuningi kumabhizimusi la. Esanda kugqiba umbiko wakhe kuhle waxokozela edayile ephalamende abaphikisayo besithi kumele kuhlolisiswe okwethulwe nguncube namuhla, kodwa abakubandla elibusayo bekwala lokhu. Omunye wabazondiswe ngokwethulwe nguncube ngumnumzana Decent Bajila omele iluveve Makhandeni edayile ephalamende.
Siyakwazi ukuthi njengoba nechilo asoze sibone sokuthiwa ipassport siaplayelwa ngezigi, asoze sibone sokuthiwa wonke ama toll gate asebhadalwa ngezigi, asoze sibone ezinye inhlelo eziningi zikahulumende zonke sokuthiwa sokubhadalwa ngezigi kuphela.
Kodwa ummeli wephalamende umnumzana Joseph Chuma uthi uvumelana lamazi kaMthuli esithi uza kuzwa imbono kaZulu ngokukhulunywe nguNcube.
The minister is minister Sebile wazofaka ilozen statement sakhe. Also kukhona kanti sibona sizahamba siyokuphawula sibubale sikuhluze njalo sithathe lesi sikhathi sokuna sibuye emantwini sisebabonisa into efakwe uminister lapha eParliament. Nxa abantu sebesitshelile
uChuma uphinde wathi abaphikisayo kumele bebale okumunye ethwele ugwalo lukaNcube bengakakhulumi ngakho. Ezinye ingcitshi kwezomnotho zithi indlela zokuba kusetshenziswe amaziki zilungile, kodwa uhulumende kumele abone ukuba amaziki ayatholakala emuntwini wonke. Omunye wabo ngumnumzana Masimba Kuchera.
Siyabe simelele ukubona ukuthi uhulumende esenza njalo iziki liyabe litholakala yini, ngoba siyakwazi ukuthi khathesi kukhanya njengani iziki libuhlungu ukuthi umuntu alitholi. So uhulumende kumele njalo enze ukuthi iziki langkhona litholakale.
Uncube uphinde wathi eleZimbabwe linezikwelede ezifika 287.2 billion zik ezigoqela imali eyabolekwa kwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseMount Hampton, ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso ezigoqela e-European Union zithi ziza kuma ukwamukela impahla ezithengiswa ngeleZimbabwe uma zisenziwa kungalandelwa indlela zokulondoloza umkhathi. ELeZimbabwe lona selizama ukuba impahla yalo yamukelwe ngokubumba umthetho we-Climate Management Bill okukhanya uzakhangelana lalokhu. Kukhanya engani kulakho ukwenqabela ukudumala komkhathi okubizwa ngokuthi climate change. Ukuze sihlaziye udaba lolu ngokuthi kungenziwani ngeleZimbabwe, sixoxe lomnumzana Everson Ndlovu osebenza eNational University of Science and Technology kugatsha olubona ngokuhlenga uzulu ole disaster management.
Let's invest kuma renewable sources of energy, sele solar, sele wind, umoya lo. And nxa kusenza futhi ikuthi izulu aliko ngasi yawayitena kolokana wakuthiyo ngupresident sometime back lapha nesithi a dam for each district, ukuthi for each and every dam that we are building or constructing sibone ukuthi sifaka ipossibility yokuthi generate the little electricity that we can. Kolokana kuzasenzela ukuthi khona sikwazi ukuthi sibala leyo source kolokho abakubiza ngokuthi ama-green energies. Even in terms of his motors at least, so kufanele switch siye kumota ezirana ngamasola ezingarani ngabo diesel lapho. Yes,
nga ukhangela ubona zani kwini ongenza ukuthi konke lokhu kwenzakala eZimbabwe into zabo green energy les.
We really will need a lot of injection into industrial development. Ngitsho ukuthi uyakhumbula kudala ukuthi abadala besithi khona siya kobulawayo kontitu ziyathunga kwakulama ukuthi ngiyasele imali esiNdebele. Kwakulama industry amaningi kakhulu okwakusenza ama-products amaningi kakhulu arranger from ama-products adliwayo kusiya ezinsimbini kubo ama-engineers and so on and so on and so on. So siyaifuna i-development enjalo ukuthi ubulawayo abuyele abe ngubulawayo lwanwa kudala sikwazi ukuthi sithi a kule manda i-language yakudala. So imanda le yakhathesi sokufanele ibone ukuthi isebenzisani ama-green energy sources anjengabosola banabo. I-solar silayo in abundance eZimbabwe, in abundance of serious. But kule little investment esiyifakayo kodwa ungananzela abantu sebeqalisile even emakhaya kathesi. Uyafica sebelayitha ngamasola, sebepompa amanzi ngamasola, khonokuyana yi-direction yakho nangaleyana. Uyabo? So amakampani amakhulu asengayenza amasimu amasola bafeed isola yabo into i-system yetle yamagesi le. Siyabufunda khonokuyana ngobukhulu bakhona, kumbe ngithi ngobuningi bakhona. Kodwa akululanga babadube ngoba kufuna imali, akululanga ngoba kufuna abantu abazimiseleyo, ngoba kufuna sithole futhi even the foreign direct investment eyiyo kathesi vele njani esihluphayo esingelayo. Kodwa that's the direction we should be taking njengesizwe.
Lo ngumnumzana Everson Ndlovu osebenza ekolejini leNUST obexoxa leStudio 7 ekobulawayo. Ezinye izikolo eGwanda zikhangelwe ukuthi zilakho ukududuka kwezemfundo kulandela uncedo eziluthole kwabemba igolide lokunye esigabeni lesi kanye nenhlanganiso ezizimeleyo lamankampani. Lolu ncedo luza ngesikhathi izikolo eziningi emaphandleni zibhekane lodubo lwezindlu zokufundela ezezifundi, ikakhulu uma kukhangelwe ezescience kanye lama-computers. Usokudale ukuthi iningi labafundi ezikolo lezi lingaphumeleli ezifundweni.
Izikole sezithole uncedo ukuze zithuthukise ezemfundo eGwanda South zivalisa iBhengo Secondary School, yona encediswe yinkampani eyenza isamende Colemborne, iPretoria Portland Cement PPC kanye neStezi Secondary School, yona encediswe iBlanket Mine. EBhengo iPPC yakhe izindlu ezimbili zokufundela izifundo zesayensi kanye lamakhompyutha zelwenikeza lesi sikolo amakhompyutha ngamathumi amabili lane 21. Ekhuluma ngesikhathi samukela lesi sipho kuviki edlulileyo, usobhuku eBhengo uMnumzana Kuyaboka Magaya uthe imfundo sokumele ithuthuke kulesi sikolo ebesingaqhubi kuhle emnyakeni edlulileyo.
Sithi kubantwana besikolo, this is your chance. Abadala ngiyababona sekwadlula kuwe, but lina is your chance. Lingayidlalisa ichance liyana ayiphindi ibuye, ngoba phandle lapha kunzima. Abantwana babulalana emkuteni like lathinta indaba yabo yama-drugs. Kunzima kuthinta abantwana labana.
La mazwi agcizelelwe ngumqondisi weGwanda Rural District Council uMnumzana Rangana Isifanda.
Sikhangelele ukubana isikolo sethu seBhengo sithole ama-benefits ngalokho esesikwethilelwe yi-PPC, kuhlanganisela kunye nengadi ezabanika-ke inzuzo mhlawumbe yokuthi bakhangele-ke ezinye inswelo abalazo isikolo.
Isikolo seStezi Secondary eGwanda North lazo sesivuselelwe iBlanket Mine, njalo lazo siza kuba le ndawo yokufundela izifundo zesayensi kanye namakhompyutha. Isakhamuzi seStezi uMnumzana Khoni Ngwekazi uthi lokhu kuzadala ukuthuthuka kwezemfundo esigabeni sakhe.
Kuvele kunamatitsha ayesuka apha sesithi hayi lapha udevelopment akula development, wathi kathi sokunani kule electricity into yonke esikhona. Xa utitsha mbe ebhala laphana kulokunye bakusebenzisa imechanism ezwayo sibili sokuthi uphonge ukupressa kube sewubhalile kublackboard.
Ngaphandle kwesikolo lesi, iBlanket Mine iphathise njalo ukuthuthukisa esemfundo yaphansi kanye leklinika kuleyo ndawo. Lanxa ezinye izikolo zijabulela izipho ezizitholileyo, esikolo seDambashoko Primary School bona bakhala ezimathonsi ngokuzwela amakhompyutha. Umgcinisihlalo wekomiti yabazali besikolo seDambashoko uMnumzana Butho Elihle Nkala uthi kuyisifiso sabo ukuthi abantwababo bathole izifundo zamakhompyutha.
Iphupho lethu njengabantu beDambashoko sifisa ukuba le-computer lab. I-computer lab sikhala kakhulu abafundi, abantwana. Izinto eziningi sezijulile, sezifuna imitshina ukuthi ibe khona bancedise abantwana. Ngoku-googling, bagoogle abantwana bafunde izinto kubathuthukise ikusasa labo.
Umqondisi we-PPC kwele Zimbabwe uMnumzana Albert Gay uthi bancedisa izikolo zemaphandleni ngoba zisemuva uma kuqhathaniswa lezemadolobheni.
We focus particularly in rural schools. By equipping rural schools, we believe that we are solidly doing our part in terms of contributing to laying a strong foundation for the country. We are mindful of the fact that majority of primary learners, I understand, Honorable Minister, is about 73%, are enrolled in rural schools, hence the focus on rural schools. And
ukuncedisa ilizwe lonke lakhe ukusasa yalo. Siyazi iningi labafundi beprimary lifunda emaphandleni, njalo siyazi ukuthi izindlu zokufundela ama-sciences lama-computers kazikho emaphandleni, kungakho sithe singenele.
Umphathintambo wezemfundo uMnumzana Tolerai Moyo uthi bazavuleka ingqondo abafundi ngalezi zipho.
Donation be a symbol of progress, empowerment and equality. It will bridge the digital divide and ensure that no student is left behind in this rapidly advancing technological landscape.
Let us siphoka sibe luphawu lwentuthuko kanye lenqubela phambili. Sizaqeda ubula ngamakhompyutha njalo sidale ukuthi kungabi lo mfundi osayela emuva ngesikhathi sokusetshenziswa imitshina yesimanjemanje.
Ngomnyaka ka-2020, isikolo seBhengo sathola iqanda ekhulwini 0% kumhleliso ye-ordinary level, kuthi nakenye sathola i-7%. Akwaziwa ukuba lo nyaka sizaqhuba njani kulandela lintuthuko esikhona esikolo lesi. Ngimele umsakazi we-Studio 7, ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.
WezeMelika, umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi okwamenza waphuma kukhetho oluzaqhutshwa lonyaka ngolwezi yikuthi sokumele kungene osakhulayo esikhundleni somkhokheli welizwe ozavimba ukubhidlizwa kombuso kaZulu, kubika uDabuka Ncube.
Umbiko wakhe okwazisa uZulu ukuthi kungani wathatha isinqumo sokungancintisi kukhetho, uBiden okhulumele uZulu enkundleni zokuxhumana esesigodlweni sikamongameli eWhite House uthe sokuyisikhathi sokuthi adedele omunye.
So I decided the best way forward is to pass the torch to a new generation. That's the best way to unite our nation.
Sengithethe isinqumo sokudedela omunye, iyo yodwa indlela yokubambanisa ilizwe lethu.
UBiden wakhetha ukuba umsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris ancintisane lomnumzana Donald Trump webandla lema-Republicans kukhetho oluzayo. Kulabanye abambalwa abafisa ukungena kumncintiswano lo abakubandla lama-Democrats, abakubandla lama-Republicans bafuna ukuba uBiden ahle asuke esikhundleni sikamongameli ngesiphangiphangi, besithi useluphele kokuthi kasakwazi akwenzayo. Abakubandla lama-Democrats bayakuphika lokho. Abalandela ezombusazwe abadabuka eZimbabwe abahlala eMelika balemibono etshiyeneyo ngodaba lolo. Sixoxe nomnumzana Tim Muringayi ngokwethulwe nguBiden izolo eWhite House.
Sonke siyakwazi ukuthi yena isifiso sakhe bese ukukontesta lapha ekukhankaseni okubuyayo okwe-election ka-2024. But abantu abaningi, including ama-Democrats amaningi, bebesecabanga ukuthi hhayi i-cognitive ability yakhe, le capability ayisekho. So bebesesaba ukuthi bebeza nqotshwa ngumnumzana Trump. So ukukhuluma izizathu zakhe lo mbono wakhe of what's going on lokunika ithuba kumama uKamala Harris kuyabongeka ngoba kube kutshengisa ukuthi iDemocratic Party no matter ukuthi baxabana kanjani kungathiwa kule smoothness ye-transition.
Omunye njalo odabuka eZimbabwe olandela udaba lolu ngumnumzana Washington Jamela othe uBiden esethula umbiko wakhe ubezwakala ukuba kaqinanga emzimbeni kulandela ukuhlaselwa ngumkhuhlane we-COVID kunsukwana ezedluleyo.
Indaba yakhe uzamile ukuthi ayibeke kahle kakhulu noma nje bekubonakala ukuthi hhayi isabuhlungwana njalo njengomuntu okade egula. Ilizwi lakhe belingakabi strong kodwa ama point awabekileyo hayi ayacaca ukuthi uqhakathekise ibandla lakhe le Democratic Party waqhakathekisa njalo elizwe akulula ukuthiya isikhundla ikakhulu isikhundla sokuba umongameli.
Kukhangelelwe ukuba ibandla lamademocracy lizakwenza umhlangano omkhulu oweDemocratic National Convention okuzakhethwa okusemthethweni ozamela ibandla lele kukhetho oluzayo. Elama-Republicans lisanda kukhetha uTrump othi nguye owenze uBiden waphuma kukhetho oluzayo. Uqhube umhlangano eNorth Carolina ngolwesithathu lapho athe njengoba lisazi kumalanga amathathu edlulele sanqoba umongameli welizwe ongaqhubanga kuhle ukwedlula abanye uJoe Biden, khathesi sokulomunye esizamkhalisa olamanga kakhulu Kamala Harris ongumsekeli kamongameli ongaqhubanga kuhle ukwedlula bonke kumbali yelemelika. Abantu abanengi bathi bakhangelele ukuba uTrump loKamala bazanqikilana kukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC nginguTabo Kancube.
Namhlanje kuhlandla lethu lengxoxompikiswano sihlaziya isimo eselizweni lapho amabandla aphikisayo labalwela ilungelo loluntu abathi abantu bacatshangelwa ukuthi baphikisana lohulumende bayahlukuluzwa njalo bayabotshwa mahlayana phambilini komhlangano womanyano we-SADC okhangelelwe ukuqhutshwa elizweni ngenyanga ezayo. Lokhu kulandela izehlakalo ezigoqela ukubotshwa kwamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ngenyanga edluleyo, amaningi awo alokhu evalelwe esitokisini labafundi abathi batshaywe kabuhlungu amapholisa izolo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda ukuthi abantu kufanele baziphathe kuhle phambilini komhlangano we-SADC, njalo umnumzana Kazembe Kazembe, umphathintambo ubona ngokwenzakala ekhaya, ugcizelele amazwi akhe ngokuthi amapholisa azabopha labo abazabangela udlakela. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxa lomnumzana Munashe Mdutsa, umabhalane webandla le-ZANU PF obona ngogatsha lwe-Information Communication Technology, njalo elilunga lenkundla ye-Central Committee yalelo bandla, endawonye lomnumzana Comfort Impofu, umgcinisihlalo wogatsha lwabatsha kanye lezifundi kunhlanganiso ye-National Democratic Working Group ekhokhelwa ngumnumzana Job Sikala onguye osungula lingxoxo.
Masikhangele amazwi akothi ukukhuthaza abantu ukuthi bengayenzi udlame kungoba kuzakanyisa ilizwe, kumele iqale ikhangele okwenzakalayo. Ukuba sikhuluma nabantu abanjengo-James Sontimba nabanye abayini abalokhu bevalelwe ejele ngonye ngecala elingekhoyo ngokutshengiselela ukuthi yena ngokuqala nguye oseyangise ilizwe ngokuthengisela ukubana uyakupha abantu bengayenzanga cala kungela cala bekungukuhlala abasitima ukuthi bekhithi njengoba sikuselebele isadakhe.
Mnumzana Mthutha, ungathini amazwi okukhuthaza abantu ukuthi kubengabangeli udlakela lalabo abathi hayi kuvele amalungelo asephuliwe elizweni?
Umongameli uDr. Emmerson Mtambutso Mnangagwa ungamlalela kakhulu ngesikhathi zonke akhuluma khona, kayeyeli ukukhuluma ngendaba ezokuthula. Sesikujayele nxa kuzaba lama summit either United Nations kumbe i-SADC kumbe i-AU, abantu abamamandla abaphayo bayathanda ukwenza ama gimmicks ayenzela ukuthi befake i-attention bezama ukufaka iZimbabwe on the agenda, ngenxa yokuthi bona bavele bengabantu abangavumi impumela zokhetho ezenzakala eZimbabwe. Namhlanje njengoba iSADC ibuyakithi lapha ngo-August, sebefuna ukuthatha ithuba leli elokuthi bayenze udlame lodlakela ukwenzela ukuthi kuyehluleke ukuthi iZimbabwe ithathe i-chairmanship, yehluleke njalo ukuthi iZimbabwe ihoste leyo SADC. Ngoba remember last year bathe beqeda ukhetho bathe betshela ama-supporters abo ngamanga ukuthi ngoJuni ozayo kuzaba lokhetho kwele Zimbabwe, iSADC izakulungisa. Sokusiba nzima emakhanda abo ngoba yakwazi uchairperson weSADC ongenayo umongameli Emmerson Mtambutso Mnangagwa.
Mnumzana Mpofu, ungathini ngamazwi kaMnumzana Mthutha sesikhangela ukuthi okhokhela inhlanganiso yenu uMnumzana Sikhala laye wake wakhuluma wathi kuyephulwa ilungelo loluntu eZimbabwe?
Bona nxa behlezi bebodwa bazibona be-right, bathi nizafunga ukuthi nxa behlezi laphana bezibuze bona uComrade Mthutha ukuthi bathini ngomntwana lomnyaka oyedwa olewani uhlezi ezejele lomama wakhe because umama wakhe wakhetha ukuba naye nebenjalo ebese ebambakale endlini eprivate eka honorable Timba. Njalo bona nqabe kuma ukuthi ilizwe libambini lokuthi abantu bazihlalele kahle eZimbabwe bazama ukubathini ngabantu abahlezi kade esejele namalungelo oluntu okukhulunywa ngokufreedom of association lamazwe wonke akusada kona lawo akukhangeli lokuthi abantu kumele bevunyelwe ukuzi-associate bevunyelwe ukuzi-associate with certain amanye amaphathi naze bezama ukukhuluma ukuthi kungayenziwa kodlame okuthi sihleke amalungelo oluntu aningezelwe as long as abantu laba bayi-78 belokhu bephakathi ejele nxa i-major secourt ike yathi kule qala icala lelicelisilashintshwa selisayephulwa yihayikoti kutshengisela ukubana kulokudlala i-constitution yokhona lapha elizweni lethu yikho kutshengisela ukubana izimbabwe ayikabizelwe ukuthi
Sinike ithuba leli umnumzana Mthuthu ukuthi ungathini ngamazwi kamnumzana Mpofu.
IZimbabwe yaso Harare njalo iHarare yaso Zimbabwe. That's why iZimbabwe ilabantu more than 16 million. So singazama ukucabangela ukuthi isifiso zabantu abasendaweni eyi-1 seziyiyo sikugoqela isifiso zabantu bonke. Okwesibili, iZANU PF ayisiyo ebophayo kule police yeZimbabwe ebophayo. Ikhesi le kuma-court siyayazi akhuluma ngayo abantu abayi-78. Angiyeke ngakhuluma ngimelela amapolisa kodwa sikhuluma ngezinto ezikhulunywa ngamapolisa ukuthi ngabantu abacatshangelwa njalo kwakulobu fakazi bokuthi kule zinto ezazilungiswa. IZANU PF kumbe umongameli dala mandla okungenela endabeni zamakhoti athi khiphani lohana fakani lohana engangenela yena ethi hayi bakhipheni bayenzeni kuyathiwa eZimbabwe njalo akula rule of law. Lingiphendula umqondo wakhe wokuthi kule case ehambe kumajistrate ikhesi kaJob Sikala ephinde yahamba yayasikwashwa amajaji akhona ale mvumo njalo alelungile lokukorrekta okuyabe kuphambanisekile okuyabe ku-high court njengoba umzwile ezikhulumela yedwa ngomlomo wakhe ukuthi bahle bekuhlanganise bethi vele kumele angayithatha i-chairmanship iZimbabwe ngoba bena bebevele befuna ukusebenzisa indawo njengendawo yokuyocebela isagigi layo iyakwazi izigilamkhuba ezeZimbabwe ukuthi zidlala njani. Bazazama bazakuzama kodwa I think abezomthetho sebekubeke kwabasobala.
Ungasigqibela ingxoxo yethu mnumzana Mpofu.
Ano ngimzwile ucomrade Mthuthu ngawukhulumileyo ukubana iHarare aso Zimbabwe otshengisela ukuthi kule ndawo yelapha eZimbabwe okusincindezelwa khona amalungelo nxa kuphambaniseke iHarare kuphambaniseke eZimbabwe nxa kuphambaniseke etsholosho kuphambaniseke eZimbabwe. So abantu bona lali vina baseHarare nxa bevalelwe phakathi kuphambanisa iZimbabwe kuphambanisa wonke umuntu akukho right yikuncindezela amalungelo oluntu akabakabi ready for i-SADC summit abaqale belungisise amalungelo oluntu. Njengenhlanganiso thina siclear asikuvumeli ukubana kathesi iZimbabwe ikhokhele ngoba iZimbabwe izaphambanisa i-SADC as a whole iphambanise i-Africa as a whole because sisehlile kulungisisa indaba zethu ezomuzi wethu. Abesilungu bathini bathi charity begins at home. Ilizwe siyafuka ubona lithuthuka siyafuka ulibona lithuthuka liyathuthuka njani ilizwe nxa amalungelo oluntu encindezelwe akula lapho esiya khona.
Lo ngumnumzana Comfort Mpofu umgcini sihlalo ogajwa lwabatsha kanye lezifundi kunhlanganiso ye-National Democratic Working Group ekhokelwa ngumnumzana Job Sikala obexoxa endawonye lo mnumzana Munashe Mthuthu umubhalani webandla le-ZANU PF obona ngogatsha lwe-ICT njalo elilunga lenkundla ye-Central Committee yalelo bandla. Bebexoxa ecingweni losithandekile Mdlanga we-Studio 7. Live talk namhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngokwethulwe ngumnumzana Mthuli Ncube umgcini ingcebo kahulumende ngokwezemali ephathelene lelizwe. Siyangehlukana nesihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokela namhlanje. Umphathitambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi kumele wonke amakampani eZimbabwe kanye lengatsha zikahulumende asebenzise iZimbabwe Gold kumbe iZiG uma behlawula imithetho. Ziyathuthuka ezinye izikolo eMatoran South okungela umntwana yena oyedwa opasayo. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale. Telelani Live Talk yalandela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.